Musangana uyu chekutanga hausi wekuti ndipo paungatanga kutaura zvekukwezva vanozodyara mari munyika. Vanodyara mari munyika vanenge vatova neinterest kudhara musati masvika, vanenge vachitova netarisiro yekuti vari kuuya kuZimbabwe musati matombouya kuWorld Economic Forum. Pare zvino takatarisana neZimbabwe tinenge tichiona kuti Zimbabwe haisati yava nezviri kutarisirwa kunyanya-nyanya iko zvino vari kutarisa nyaya yetechnology. Tinenge tichitarisirwa kuti senyika tiri papi panyaya dzetechnology nekuti ndiko kufambisa kuri kuita upfumi mazuva ano pasi rese. Zvinenge zvichitoda kuti muZimbabwe vanhu vari kuita here innovation yavo inenge yakanangana netechnology.
Hurumende iri kuti wani nechivimbo chikuru munyaya dzezvezvicherwa kuwana pundutso nevanosima mari apa.
Takatarisa kumining sector kwedu tinenge tichiona kuti ava vari kuita zvemining vari kuunza vari kutsvaga gold kana ingava lithium hazvisi kushandisirwa neinnovation. Hapana technology yatiri kushandisa kuti tinge tichigadzira diamond iyoyo kana lithium kuti iite zvimwe zvigadzirwa. Ndizvo zvinenge zvichitarisirwa neavo vanenge vachida kuunza upfumi munyika kuti isu senyika tiri papi.
Dingindira ratanzwa iro regore rino rinotidzidzisawo kuti kudini senyika.
Izvi zviri kudaidzira kuti kana tichikwanisa kushandisa zvakaita setechnology zvinokwanisa kutipa ruzivo rwakawanda maererano nezvevanhu vari muZimbabwe. Zvakare zvinhu zvavanoda kutenga, zvinhu zvavanoda kushandisa, zvakare kutarisira neupfumi hwenyika weZimbabwe. Kana tichinge tava netechnology inenge ichitiudza kwete chete zvatinazvo nhasi asi ichitarisira kuti nemakore anotevera zvinenge zvakamira sei, asi isusu muZimbabwe hatina izvozvo. So zvinozoita kuti apo pavanenge vachitaura kuti collaboration hatigoni kuzoshanda kana kubatanidza upfumi hwedu nevamwe nekuti isusu wacho hatinatsonzwisisi kuti upfumi hwedu senyika hwakamira sei.
Pane cheuviri here chinozodzokerwa nacho kumusha kuseri kwemisangano iyi?
Nyika yedu yava nemakore akawanda chaizvo ichiuya kuDavos nemamwe maconference, asi takatarisa upfumi hwenyika tinoona kuti hapana chinobuda, hapana chinoonekera. Avo vanenge vauya hongu vanoenda ikoko kuDavos asi vanongodzoka vasina chavakabata.